ndingati mimwe chete tiri kundifadza pamacandidates matsva ari kuisa masavo. Kune macandidates echidiki and macandidates echidiki vari kuuya nepfungwa dzakasiyana nevamwe vati kurei vagara musystem kwenguva yakareba. Saka ava vechidiki mafungiro avo ari kuenderana neruzhinji rwepopulation yemuno muamerica yechidiki ingasandudza maitirwo anoita zvinhu muno. So ndo chinhu chikuru chiri kundifadza.
Kana makatarisa huwandu hwevanhu vari kukwikwidza vanobva kudemocratic party, chamunokuona chii?
Ndiri kuona zvinhu zviviri, ndingati zvitatu. One, kune diversity yemacandidates, vamwe vagara musystem kwenguva yakareba vari kutaurwa kunzi vari kuda kumhanya. Ndiri kuona kechipiri vemacandidates echidiki huwa first time runners vanambotaura. And kechitatu ndiri kuona diversity in terms of gender, madzimai varimo. I think the majority vaannounce kuti vari kumhanya vakadzi. So zvinhu zvandiri kuona zviri kundifadza.
Pane vechidiki vamuri kuona vanokuyevedzai ndavapi?
Ari kunyanyo ndiyevedza ndicongresswoman wekuHawaii vanoitwa vaGabbard, Tulsi Gabbard, vaive vari muchiuto and is a very young congresswoman. Especially panyaya dzeforeign policy, vari kuda kushanduka maitirwo aanoita foreign policy neAmerica. Ndofunga kana nyaya dzemasanctions zvaisimboitwa vanenge vasinganyanyoonderani nazvo kuti ndo nzira yakanaka yekudhila nenyika dzatisingawirirani nadzo seAmerica. Vari kuti ivo vanoona kunge pane dzimwe nzira dzingave nani kana muchida kuchinja maitiro anoita nyika dzamusingawirirani nadzo. Also nyaya yehondo yekudya mari yakawanda, we have spent trillions of dollars tichirwisa achida kuita regime change, zvinhu zvavanoda kushandura. Saka ndiri kufara nawo maya vasteringi.
Kana makatarisa kumira kwazvakaita iko zvino izvi, munoona sekuti mukana wavo wakakura here kuti vabudirire?
Ndisingazivi kumberu nekuti vaSanders varimo futi vaBernie Sanders, and last time vakakwikidza zvaidadisawo. Saka hameno kumberu vamwewo vachaannounsa. Moza politics dzemuno ipolitics dzemari zvee zvichiendera nekuti anokwanisa kureza mari ndiye anenge anotonga. Saka handioni vachizobudirira kumberi uko, nekuti ndinoona vamwewo vanokwanisa kureza mari ndo vachanyanyobudirira.
Umwe anokuyevedzai ndiani?
Umwe anondiyevedza ndiBernie Sanders. Anondiyevedza nekuti maonero ake panyaya dzehealth care, panyaya dzana education neinfrastructure neforeign policy ndinowirirana nazvo. Contract iripo yaizvino muno muAmerica is an old contract yemababy boomer, yemaonero avaita kuti nyika inofanira kuita so very capitalist. And isu vechidiki mazuva ano hatichawirirani nazvo because hazvisi kutishandira, zvekuti health care nechikoro maessentials eupenyu zvee zvichidhura kudai. Saka vanhu havasi kuwirirana nazvo, vanoona dzimwe nyika dzakangoenzanawo neAmerica paupfumi hwevanhu dzakarongeka zvakasiyana, and zvinhu zvakaita sehealth care, seeducation, sehousing hazvidhuri zvakaita sekuAmerica kunyika idzodzo. Saka ndiri kufara nekuti munhu ari kuchallenja mastructure esystem yemuno muAmerica. Ndofunga angaende kumberi kupfuura zvakaita vana Obama yevaSanders.
Zimbabwe ingadzidzi yechinyi pane zvamuri kuona maererano nesarudzo?
Chikuru chiripo nyaya yetolerance. Inoratidza kuti system inofanira kuencourage vanhu vari qualified, vari competent kuti vakande mazita avo kuchallenja for position. Kurecycla kunoita leadership ndo kunosimbisa nyika. MuZimbabwe chinhu chatinotadza. In fact tinotodiscourage. Ndisandambonzwa munhu achita aisa zita rake muno muAmerica anotanga kunzi imhandu, mutengesi, chichi zvatoita kumusha zviya. Chechipiri, toona kuti vanhu vechidiki kana vaisa mazita avo, mafungiro avo anenge akasiyana, nekuti ndo vanenge vachiona reality yakasiyana kune vanhu vakura, vanhu vagarisa musystem.